Vakawanda vakaremara ava vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kupema, asi nenyaya yelockdown havachakwanisi kuita izvi. Nekudaro mari yekutenga chikafu yakapera kare kare. VaHenry Chivanga vesangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vanoti nenyaya yekushayikwa kwechikafu kune vakaremara, kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa.
Tava kufa nezhara, zvokudya hakuna. Vazhinji vedu vairarama nokuda kwekupema. Zvino kose zvakavharwa, hakuna kwavanopema vachiwana chokudya. Takatarisawo iyo hurumende iri kupa vanhu pavanoti vari kubhadhara vanhu mari, zviri kufamba sei, pane vaiwana here? Takaona kuti hapana wanga agamuchira izvozvo.
Muzare Nyaradzo Mutande vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reInstitute of Community Development Trust vanoti vakaremara vari kushayiwa zvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, pamwe nevanovabatsira kupinda mimitsetse yekutenga chikafu chakaita sehupfu paunouya muzvitoro.
Mitsara inomirwapo, mitsetse havakwanisi kuti vanomirapo vachisundana nevanhu vachiita presha nokuda kwemaconditions avo. Vanhukadzi vakaremara vari kusangana futi nerimwe dambudziko guru, nokuti havasi kukwanisa kuti vaende kuzvipatara kunotora mishonga yavo, nekuda kwekuti mapurisa anenge vachivabvunza tsamba vachiti tione mabhuku enyu vachivhaileta privacy dzavo, zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo. Vanhu vasvingositikanzwa vari kumbopota vachivhara mvura. Ende zviri kuafekta vanhukadzi vakaremara kudarika vamwe vanhu vose, nekuti havakwanisi kuti vaende kuzvibhorani kunochera mvura nokuda kwemaconditions avo.
Hurumende yakaambisa kupa vanhu rubatsiro rwemari inosvika $300 emadhora emabhondi pamwedzi, asi haisati yauya. Asi gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanga vari mumusangano pavabatwa neStudio 7, vati vari kubatsira vakaremara nguva ino uye urongwa uhu hwakagara huripo. Mutauriri weCovid-19 Task Force muMasvingo vaRogers Irimai vatsigira muzvinafundo Mavhima vachiti komiti yavo yekushanda nebazi iri kubatsira vakaremara nguva ino.
Panyaya yechikafu kune vanhu vanorarama neurema, programu iripo, pane mari dzakatombouya pekutanga, izvozvi another lot iri kuuya zvakare. Saka panyaya yechikafu, chikafu wakatombopuwa chinonyoreswa nemaorganizations. Saka kana ari maindividuals wanenge wachida chikafu wachirarama neurema, ngavabate wemaorganization avo. Maorganizations avo ari kusubmita malist kusocial welfare.
As Pastor Kava Mgwadi vesangano reZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology kana kuti ZDIET vanoti hurumende haisi kutaura chokwadi nekuti hapana chavari kuwana mudunhu reMasvingo.
Zvose zvaichitaurwa naminista izvo hakuna kana chimwe chiri kuitika kune vanhu vane madisabilities. Ini munomu ndiri under Masvingo Disability Provincial Forum inobata maorganizations ose vakaremara ari muno Masvingo, uye ndirini mukuru weZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology. Hatina vakaremara vambogamuchira chikafu kubva kusocial welfare.
Vamwe vazhinji vakaremara vanoti vakushupikana kuwana matsamba ekuti vakwanise kufamba kuti vaitewo mabasa vawane chekudya, sezvo hurumende yava kutendera kuti vanhu vaite mamwe mabasa. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.